Nyori Musangano Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADA, Dr. Norman Matara, vanoti hurumende haisi kupa bazi reutano, mari yakakwana zvinova zvakonzera kuti zvipatara zvehurumende zvisaye zvikwanisiro.
Kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, dzakaita sana Zambia, kana kuIndia kuri kuenda vamwe, zvipatara zvavo zvehurumende zvichiri kushanda zvakanaka, nekuti hurumende dzavo dzinosapota zvipatara izvi. Saka muno muZimbabwe hazvisi kukwanisika, nekuti hurumende haisi kuisa mari yakawanda zvipatara zviri kubva zvapedzisira zvisina mishonga yekushandisa, zvisina simbi dzinoda kushandiswa mutheatre, uyezve kusabhadhara kuri kuitwa machiremba acho mazvikokota ari kupedzisira vatiza muno munyika vachienda kune dzimwe nyika. Zviri kubva zvaitwa izvo kuti vanhu vatadze kuoperatwa muhurumende umo munova mune mutengo wakadzika.
Dr. Matara vaendera mberi vachiti vakapa vazhinji vanoguma vanotsvaga rubatsiro kune zvimwe zvipatara.
Mukatarisa makosti ekuoperatwa kuiswa simbi munhu achinge atyoka kuchipatara kaita sepati renyato kana Harare Hospital, unoona kuti munhu anobhadhara just about $300 kuti arapwe. Unova ndiwo semu mapraizi ariko kunze kwenyika, asi maoperations aya haakukwanisa kuitika in time kupari renyato nekunana Harare Hospital, zvinobva zvaitisa kuti vanhu vaende kunotsvaga kumaprivate kunovawo kune mutengo unenge wakakwira.
Baba Masauso Zulu vanoti mbuya vavo vakanodimburwa gumbo kuchikankata Mission Hospital kuLivingstone, Zambia, mushure mekunge vakundikana kuunganidza zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica $2,000 zvaidiwa nechimwe chipatara chemuHarare.
Ambuya vangu vairwara diabetes vakasvika pastage yekuti vaifanira kuamputate. MuZimbabwe mafees aichajwa eamputation avangu vasingakwanisi kuwana mari yacho, so vakatozokwira bhazi kuenda kuZambia kuchikakata Mission.
Vajimi Hunidzarira vanogara kucharara mudunhu rekaribha vanotiwo vagari vazhinji vemudunhu iri vave kuenda kunorapwa kuZambia pachipatara chinonzi Mutende Mission Hospital.
Nyango kana munhu akatyoka ruoko plastering yake anonotirwa kuZambia, vakasei vakaenda chinonzi Mutendere Hospital. Vakaenda ikoko aha medication yese vanoiwanira ikoko.
Amai Emelda Muswera kuenda vekuchegutu vanoti murume wavo aiva nedenda remoyo akazoguma aendeswa kuIndia mushure mekunge vaudzwa kuti vaunganidze mari inosvika zviuru $20 emadhora ekuamerica kana kuti US dollars 20,000. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzurira vaudza Studio 7 kuti nyika yeIndia iri kubatsira varwere vakawanda nokuti hurumende yacho iri kutsigira kuvakwa kwezvipatara zvinotora vanobva kune dzimwe nyika. Dr. Madzurira vaendera mberi vachitsanangura zvinokonzera kuti kurapwa munyika kudhure.
MuZimbabwe hatinawo zvatinogadzira tega zvokuti tishandise muzvipatara, chero kapini chaiko kwokubatanidza mabhonzo. VanaIndia vanogadzira zvavega, ende ndine imbo yokuti chero yoma hips acho anoitwa hip replacement, simbi dzacho idzodzo dzakavezwa vanogadzira vega kuIndia ikoko. Saka zvinoita kuti zvinhu zvichipe, inopromota indastry yavo, ndipromota zvakare health medical tourism yavo. Chimwe chiripo ndechekuti muZimbabwe system yedu ndeye fee for service, system iyo haina kumbonaka, inoitwa kuti zvinhu zvese zvidhure.
Mumwe mushandi wekumuzinda weIndia muHarare uyo akaramba kutaura zita rake akaudza Studio 7 kuti vanotambira vanhu vanodarika 30 pazuva vanenge vachida mavhiza ekunodzidza kuita mabhizinesi, asi chikamu chikuru chevanhu ava vanhu vanenge vachienda kunorapwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, asi vakuru mubazi ravo vanogara vachiti vanopiwa mari shoma nebazi rezvemari mubhajeti. Saka mari yakawanda inoshandiswa munyaya dzezveutano munyika iri kubva kunze, zvikuru kuhurumende yeAmerica. Akamirira Studio 7 kuKariba ndino. Vou passar de uma